Tumganga, known of the Umika, the selective application of the law. The Utima's Raza Terra or MCC kind of Mapuita is what the visa, which we wonder which are Maprotes, Lakaran, Mapuita, and Maprotes. Rambi FA in a court video, which I'm saying, and why it is Mbundiro Rumpin. Asinganan, including opposite the Matu of that organization, I don't believe one of them came up with the issues. Chakai, Pandikuti, Kibedo came up with one law for Rambi and another law for the rest of the country. Nora Dominica, I'm not no flow. Nora Dominica, I'm not donkey, don't be confused. Nora Dominica, many animal farm type of flow. You go to all animals are equal, but some animals are more equal than others. This is the reason we can't understand the business in Zimbabwe. What are we here? You don't know that we have no flow. As usual, this is a new thing that is easy. You go to Mutubami when you got a year with Zanu Ramna Gabba. Run up in Mutavachara would be. Zambia is the police, Zambia is the army, Zambia is the air force, Zambia is the coast. Kurela kuti munyika hamuna uchongi hwejekerere hune separation of power. Kuti makota anofanira kuva independent, the executive inofanira kuva independent, parliament inofanira kuva independent. Zvese zvakakona kuti vainzi zano, saka pana munhu angabvumirana neuchongi hwakadero. Munyika mune dambudziko guru recorruption. Inowanikwa kunasa, inowanikwa kunana dzinhara, inowanikwa kukomanda zvikauta. Handichada munhu anoezvanupe vadi tinodadika dhemokireti nekuti tibvise zvinhu izvezvo. Iwayo masankenzi anoteizwa nevatungamiri vezanu nevanhu vavo vanopa munyika zvinoita kuti upfumi hwenyika hukaenda mberi. MuZimbabwe dambudziko remurimo nderegovernment legitimacy, corruption of the political and decomposition of the political ndo problem iri kuZimbabwe. Yelawlessness neimpunity.
Asika, Dr. Ruanya, Zanu PF iri kuti musiyano wayo neMDC ndewekuti pavanonga vachiita misangano yavo kana kuratidzira havaite mhirizhonga kupedzisira vapwanya zvitoro kurova vanhu nekuparadza midziyo ndosaka vachipiwa mvumo nemapurisa yekuti varatidzire.
Aiwa, mademonstration akaitwa neMDC atinoziva kubva vatangirai varipo ngune vatangirai varipo kusvika chezvino vatamisa vachitungamira kuti MDC. Hapana demonstration yakamboshedzwa neMDC yakaita violence. Mukatarira kana Motlange report after violence yomuna August 2018 yaitika. Inoratidza kuti vanhu vakanga vachiita violence nokuponda vanhu nokuuraya vanhu, masoja, mapurisa nevatori. Hapana kana munhu one weMDC dzaanu ndochibata, ndodzinza, ndotetebvuru neviolence nomupindi.
Asi tingaona here musangano wezano PF wekutsigira danho resadhiki uyu uchizoita kuti nyika dzekumawirira dzakaita zvirango izvi dzinge dzichichinja mafungiro.
Chinoita kuti kana inivo zvangu somuzvarwa sechizvarwa cheZimbabwe ndichinje maonero angu kana maitiro angu neutongi hwezanu ndokunge zanu yadzosa nyika kudemocratic legitimacy, yatadza kurova kuponda vanhu munyika macha rule of law, munyika musina impunity. Munoona chinoita kuti muZimbabwe murape kune violence inyaya yekuti vanhu vaya vanoponda vanhu, vanhu vaya vanoita violence havamusi pamatare edzimhosva vachitongwa kutaura. Vamwe vavone kuti kana ukaita kuchora mutemo, ukauraya munhu, ukapisa zvinhu zvomunhu, iwewe unenge uchizotongwa nekuti mukuru akutuma. Saka zvinhu zviri izvi kuti masangenzi akaitwa nana Bhukeni adzidze. Kana ini handiadi, handipi masangenzi, handipapoti masangenzi. Masangenzi akaita chaizvo. Asiwo masangenzi okuponda vanhu anebva nezanu kukamari dzenyika, masangenzi makuru atingambobvumirani nawo iwayo. Saka zanu ikaita zvinhu izvi, kana ivana rwanya tinotofonerai vana vakandemiridziti aiwa masangenzi atadi, tinokwanisa kutotaura tese senyika kuti kemi muchiri kuita masangenzi awandechiva munaa vavachati zvaamutadi.